ndoona chiri chiitwa chakanaka zvikuru fani chekuti vamonzora navachamisa vasvika pakurwisana kwakadaro, nekuti politics hadzidze kuti mungosvika pakungokakavadzana chete, asi politics zinoda kuti muve vanhu vane strategy and uyezve vanhu vanoratidza kuti vane musangano at heart. Ndipo kati tinoda kuti MDC bato rapatsanurika nguva dzakanyanyisa, paita mabreakdown MDC akawanda kubvira time yakambokudana Wolfman Muye vakaendawo vakanotangawo bato ravo vanana Biti vakambokudana naMangoma. Saka kakukakavadzana kayanoitika muMDC ranga ragara riri bato risingakwanise kwatingati kuyakuya kumanaja kana kwatingati kuti ridile neinternal conflict nekunetsana kwavanenge vachita pache zvavo. Saka kukwikwidzana kwanga wakuita vamonzora navashamisa kunenge kwanga kuchakonzeresa kuti kamwe kakusagadzikana kebato, asi kubatana kwavo nekumira pamberi pevanhu vachitaura kuti no, tese taakuenda pamashure pavashamisa tichivabatira kuti ndivo vange vari muutungamiri webato, toona kuti chiitiko chakanaka zvikuru fani.
Asi hakusi kuti here vamonzora vaonawo kuti pamatunhu asarudza kana kuti adoma munhu avanoda kuti anga achitungamira bato matanhatu ose adoma vashamisa, ivo vamonzora hapana dunhu ravadoma? Hamufungo ndo zvaita here kuti vaadi havo kusiyana nenyaya yekwikwidzana navashamisa?
Zvinogona kudaro, zvinogona kudaro. Chavakonzeresa kuti vazodaroka hapari zvinhu hachisiri zvine basa, asi chava nebasa ndechekuti musangano wasimba nedhisizheni yavo iyoyo. Kusvika panguva yekuzoti no, inini handichakwikwidzana navashamisa, ndaakumira pamwe chete navo, taakubata tiri pamwe chete, iwo shoko iroro kana kuti dhisizheni iyoyo ndo dhisizheni yakakura kupata. Zvekuzoti vaizoitire chii chichazokonzeresa zvinhu zvakasiyana, sezvo zvinokwata vanhu vanga vaonawo kuti havasisina mukana, asi zviri nani kuti vachiuya pamberi voita se vochiratidza sapoti yavo kuna shamisa. Vamwe vanhu vanoti vaona kuti vasvika panguva yakadaro vobva vatanga kuita zvekunyangadza zvishaisana, asi kana vaonawo kuti zvechokwadi mukana hausisipo pane kuti ivo varambe vachienderera mberi, iyo dhisizheni yekuzomira navashamisa vachiti no, taakumira tiri pamwe chete navashamisa itsina yatinokoshesa zvikuru kwazvo.
Asi munozoona here iyo vamonzora vachizoponawo pachigaro chavo chemunyori mukuru chasekretary general?
Ipapo pasekretary general handizive kuti vanopapunyuka here vamonzora, nekuti pane vanhu varipo vari kukwikwidzira pozisheni iyoyo. Besides Charlton Wendy, kuna Daniel Molokeli watakakura naye Susan politics, vatinoremekedza zvikuru kwazvo, watinondofunga kuti iyeye akakwanisa kupindwa ipo panogona ngari steady hand. Saka pakati paWende naDaniel Molokeli vari vaviri ivavo vachikwikwidzana navamonzora, toona kuti pachange paine kukwikwidzana kwakakura zvikuru kwazvo papozisheni yasekretary general iyoyo.